Mumwe muimbi wechidiki anemukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti achakendengi kuti vanhu vanotiipa musoro pekuvangochani kwake.
Kunyange kustudio kwandinoenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndiri zvandiri uye havanotsoropodzi kana ndisarudza. Asi ndinoda kuita wekutanga kuzobuda upachena kuruzhinji rweZimbabwe kunyanya kune vanoteerera manzi yangu kuti vazive zvandiri chaizvo nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare.
Mumwe mubereki anogara muHighfield muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwa nemakuhwa muraini vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara. Handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro. Asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake kutaura mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete zvainge zvisiri zviga. Ndakamboedza kurova nekutsiura sapana chazvikabatsira. Unombotuka Mwari kuti ndindadi chokwadi asi unozongopedzisira wachi hamheno ikoko.
Mudzimai anogara muMbare, muHarare, amai Emilia Sandurwa, vanoti kana munharaunda mavo, vawanda vechidiki vari kuita zveungochani.
Unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatirikugara. Kuti chii chaicho chiri kuvasunda? Amen.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield, muHarare, Obey Maachi, anoti chingochani chinonzi chine mari, naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwana upfuma.
Mukuona chimukoma, mukutaura kwazvo, hunge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kana kuti mukadzi iwe uri mukadzi, unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu, nemaomero aita zvinhu muZimbabwe, uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari naye.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe, Gays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls, Tanatswa Gumbo, anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Takonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvanduswa kwezivo kwaisambovheko kare uye kutsigira kwekodzero dzevanhu vaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kushoropodzwa. Zvakare mafungiro evanhu asiyana nemazuva ekare. Vanhu vakuziya kusiyana kunoita vanhu pagender rudzi uye kuti zvauri handizvo zvakaita wepedyo newe.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema, Mbuya Muchadura, vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite hungochani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitenderi, pachivanhu chedu hazvibvumidzwe. Munyika yedu ndozvinhu zvinokanganisa zvinhu zvichingokonzeresa zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka tinoti isusu pasi nehungochani vanhu ngavarorane.
Asi mufundisi paTheological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane hungochani havadi kuraswa.
Sankaisi vemachechi, tunofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka, munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti ihomosexual, but hazvirevi kuti ndagamuchira uhomosexual hwake hwaanenge achiita ihwohwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira ngochani, zvikwanisiro zvepabonde, Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe, amai Primrose Matambanadzo, vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Vakatarisa mumaguidelines eMinistry of Health varimo gay, bisexual, transgender community irimo mumaguidelines vaya kuti vakey populations are. Ari fanzobi huru yekubatira utachiwana hweHIV isusu ndo atinotarisa tukatatopa maservisi iwayo akatotarwa kudhara kuti maservisi anofanira kupiwa akamira akadai akadai kuti munhu awane utano hwake hwakanaka.
Sangano rinoona nezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese, Redevelopment and Cooperation, rinoti mugore ra2019 munyika maive nengochani dzinogona kusvika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Kunyange hazvo ngochani dziri kunzi dziri kuwanda munyika, mitemo iripo pari zvino haitenderi kuroorana kwengochani idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.